rwendo rwaMasisi kuZimbabwe rwakakoshera iyo Botswana pachayo, nekuti Cape Town rangarirai kuti kuBotswana ndokune vashandi kana kuti yatingati secretariat yeSADC, ndokwa kune muzinda kwayakati tsi. Botswana inoramba iri nhengo yakakosha chose mukuvakidzana neZimbabwe, saka hazvingashamisi kuti mutungamiri mutsva weBotswana anenge asarudza kutanga kushanyira Zimbabwe nenhau yekuti panenge pane ruzivowo zvakare rwekuti kupfurikidza nenyaya yekuti kapfuura nyaya yekutyidzana nenyaya yekuti pane maZimbabwe dzakawanda anogara muBotswana, nyaya hurimwe yakatokosha inyaya yekuti vagokurukurirana nenhau yesarudzo dziri kuuya idzi, nekuti mukupindana kwemazuva ivo vamasisi vanogona kutengewa vabatwa nemabasa vasisachakwanisi kunge vachishanyira Zimbabwe panguva iyo vanenge vachitarisirwa kuishanyira.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, taisoona kuti vakama navamugabe vanenge vanga vamakara asionani. Munoona sei kudyidzana kwavamasisi navamunangagwa?
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vamunangagwa chavo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipowo zvakare, ukama hunogona kunge hwaakuchitanga kuvakika, asi hatingangotauri chete nyaya yekuvakika kweukama, nekuti changa chakatokosha pakuita kwavakama inga iri nyaya yekuti ndivo vega mutungamiriri oro umwe wevashoma vainge vaine izwi rakakosha chose rakakoshera vana veZimbabwe, nekuti vakama vaisatevedzera kana kuti vaisateerera nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vaisumudza izwi ravo vachitsoropodza zvakare vamugabe nenyaya yekugarisa pamasimba. Vaisumudza izwi ravo vachiratidza kuti vaimira nevana veZimbabwe. Saka izvozvo zvinhu zvatinotarisira kuna vamasisi, nekuti vakarasa chiitiko ichocho, vakarasa unhu ihwohwo hwatakaona huchiitwa navakama kwemakore mazhinji sevana veZimbabwe tinenge tarasikirwa chose.